Nyaenda hongo no ninengeri kuneza ndiye kuti kuri kubudiswa vamwe vamwe vachisara ende pane kusau trustana pakati pehamas neisrael nokuti zviri kunzi vari kubudisa vanhu vashoma uye israel iri kubudisa vakati wandei and ipapo vari kuti hamaswo inenge yakuincreasawo kutsvaga zvombo zvitsva kuti isumudzire hondo ye kana zvapera.
Tinoona kuti pane yatingati yechitsidzo chekuti vatapwa ava uyezve nevakasungwa vatapwa vari muGaza vawanikwe vachiburiswa mangwana, mungaona chizoitika here?
Zvinokwanisa kuitika nokuti government yava Netanyahu yanga yauya nesimba rakanyanyisa vari under pressure yekuti vanhu vakatapwa vabudiswe nokuti kune vana vechidiki, madzimai nevamwe vasinei nezvehondo.
Tombotarisa kuti pane hama dzevanhu ava vari kutarisirwa kubuda dzanga dzakatarisira kuti vabude nhasi, munoona patichitarira panyaya yekuremekedzwa kukodzero dzevanhu vachizotambira sei zvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Kana uri hama yemunhu akasungwa kana kuti uchifunga kuti achiri mupenyu kana kuti haasi mupenyu, chii chinorwadza chaizvo? Nokuti unenge usingaziva kuti zvakanyanyomira sei and ndevapi vachabudiswa vacho ipapo.
Mungati imi pane zvimwe zvinokwanisa kuitwa here kuti tigoona chiitiko ichi chizoitika sekuvimbiswa kwachiri kuitwa?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuIsrael nemupalestine vanofanira kugarisana pasi vataurirane nenyaya ye-two state separation. Ndo inenge ingangobatsira zvakawanda.
Tombotarisa kuti takaona nyika dzakadai seQatar, Egypt, America nevamwewo vachigara pasi kuti tizoona chiitiko ichi chichiitika. Pane zvingaitwa here navana United Nations nemamwe masangano kuti tiri kunzwa kuti chikafu pari zvino hatisati chatanga kusvika munzvimbo yeGaza?
Zvakawanda nokuti tiri kuona kuti kuri kuendera kuita hondo iyi. Kare taiziva kuti Israel kwaingopindura Russia neAmerica kuti titaurirane kuti vagarisane pasi. Zvinoizvi takuona naQatar naSaudi Arabia vachipindurawo munyaya idzi. Zvokureva kuti kune zvikwata nezvikwata, saka zvinonetsa kuti vanhu ivavo vagarisane pasi vese vanzwisisane. Asi nekuda kwekuti mahumanitarian grounds aite fulfilled, zvinoda kuti vanhu vese vawirirane, chikafu chipinde, vana vawane pekuenda nezvipatara zvishande zvakanaka.